Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 kubvumbi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakavimbisa vana veZimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. VaChiwenga vakataura mashoko awa kuBulawayo nezuro uko vaive munyarikani akakosha pamusangano wezvemabhizimisi weZimbabwe International Trade Fair, International Business Conference. VaChiwenga vakati kusadzikama kwedhora remunyika uku chinhu chiri kupfuura. Vakawedzera vachiti kusagadzikana kwemutengo wemari yekunze pamusika hakurevi kuguma kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zveupfumi vaRejoice Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti hurumende yedu nebank guru Reserve Bank havana capacity kana kuti simba rekugadziridza mari yekunze kwenyika, nekuti mari idzi mari dzinopinda, dzimwe dzinopinda ari remittances, dzimwe dzinopinda iri mari yegold yainotengeswa iyaiya. Saka kusupply side kwemari yemaUS dollars hurumende yedu haina simba, nekuti vanongokwanisa kugadziridza mari yavanokwanisa kuprinta kudhinda chete. Iyi inofamba yega ichipururudza yega. Aiwa, havana simba rokugadzirika. Zviri kutaurwa navice president kuti musavhunduka, kungotaura hako. Asi dollar rabatwa nemaforces, atinoti maforces demand and supply. Saka hurumende yedu haikwanisi kutenge chizvigadziridza. Vanokwanisa kugadziridza mabond, asi madola zviri kunze kwesimba ravo.
Munoti imi nyaya yeexchange rate inofambiswa nemafambiro anenge achiita zvinhu kumisika uku, kana market driven. Chii chiri kumboita kuti musika wacho unge uchikanganisika sezviri kuitika iye zvino? Tichiona kuti zuva nezuva mitengo yezvinhu inenge ichingonzi yakwira.
Mari iri kugadziridzwa kana kuti kukanganiswa nemusika. Ngatirangarirei mukoma Jonga kuti tapinda muelection season. Hurumende yava Munangagwa ndo yakataura yega kuti taisa parutivi $250 million dzemaelection. Saka ndo mamwe masignals anoita trigger panic in the market, nokuti kana zvanzi izvo kuchapinda mari $250 million, ukungotaura mari yavanotaura chete, hakusi kutaura dzimwe mari dzinopinda tisingazivi. Saka zvinoita kuti zvino vanhu vari kutsvaga mari dzekunogadziridza kana kupinza nhumbi kana kuti capital equipment, vopinda mumusika vachinotsvaga mari yacho, nekuti mari yacho iri kupinda mumarket, iri kutaura nehurumende, haisi kupinda muhurumende. Saka matauriro akaita zano aya yekuti tagadziridza $250 million inonzi war chest yemaelections. Nguva yemaelections mukoma Jonga is inflationary, nekuti panoita uncontrolled public expenditure, mari chizadzwa mumarket kutenga mavotes nekubhadhara zvinhu zvakawanda wanda. So ndo zvinoita kuti demand redhola rikwire, rate yacho yobva yachinja.
Kune vamwe vanopomera hurumende mhosva yekuti ndo iri kukonzera nyaya dzeexchange rate, vachiti vanhu vanoitira mabasa hurumende vanenge vabhadharwa nemari yemunyika ndo vari kuzoenda vachinorasa mari idzo dzemadhora yemunyika pamusika mutema votora mari yekunze kuamerica iyi. Zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iroro, Vangwenya?
Icho ichokwadi kuti maitiro anoita hurumende atingati public expenditure nemonetary and fiscal misbehavior zvinokonzera nokuti kana hurumende ichiti isusu tiri kugona basa, tiri kuvaka mabridge, tiri kuvaka marodhi, tiri kuvaka maclinic, mari iri kuvashandiswa, iri kubhadharwa macontractors iwavo imari inonopinda mumarket, mari yodzingirirana namadhora mashoma. Ngatizivei futi kuti kumabank kuauction maindustrialists vari kushaya mari. Saka vanenge vakagara pamabhondi akawanda, vanotora mabhondi aya nokuti kana vachida 60 million bhengi richikwanisa kuvapa 10 million in 3 months vanongopinda mublack market. Ndo zvinoita kuti behavior yegovernment kupa macontracts akawanda public expenditure anozodriva kana kusunda macontractors kana vabhadhagwa kuti vanotenga mari iri musika mutema, demand yacho yedhola yobva yakwira.
Avo vange vari vanoongorora zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gwaro rakurume rakabudiswa nesangano reInternational Organization for Migration rakurume rinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa munguva iyi. Uwandu hwevanhu vakapinda nekubuda pamiganhu yeZimbabwe hunosvika zviuru makumi mana nezvitatu nemazana manomwe ane makumi mashanu nevasere, kana kuti 43,758. South Africa ndiyo nyika inoshanyirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubuda munyika, ichiteverwa neMozambique, Zambia neBotswana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Aiwa, seZimbabwe Exiles Forum tinoonawo zvichingoitika kuti vanhu vari pamaZEP vazhinji vari kuinda kumusha, asi vazhinji vatiri kuona vanoinda vachidzoka vachishandisa marisitsa vakaapplya for yatinoti waiver kana mageneral work visa. Saka zvirevi kuti vawedzera kufamba vari kuinda vachinogara kumusha, aiwa vazhinji vachakangomirira kuona kuti mutongo ungabuda mudare uchabuda uchiti vamwewo ndo vaya vakaapplya vachiapplyira anoima mainstream permits avari kuivaapplyire.
Variko here vamunozivawo kana vamuri kuonawo vari kudzokera kumusha?
Tingangoti hapana huwandu hwavanhu vari kuinda vachinogara zvamuchose kuZimbabwe. Handisati ndamboona hangu vakati tiri kuinda tichinogara zvamuchose hatichadzoki kuno kuSouth Africa, asi kungoti nange mutange imwe nguva inenge iripo yokungoti vaya vavagarisa muSouth Africa. Unowana munhu akagara muSouth Africa kana makore gumi namashanu kana kuti makore makumi maviri chaiko asina kumbonoona hama, asingazivi kana kuti zvinhu zvikaoipa muno muSouth Africa ndava kubudisiwa ndinonotangira papi, kuvaka hukama nokutsvaka pokupotera kana zvinhu zvaoipa. Vamwewo vazhinji ndo vatiri kuona vari kunotsvaka mastands, because unotaura navanhu kazhinji zhinji avo ndo vatingati vatinoziva vari kutotsvakawo pokuvaka nokudidi. Saka vanhu vanenge vachingoti tigadzirire ramangwana, asi hazvirevi kuti vari kugara, vari kuti tava kusiya kumboramba tichiidza kuapplyira mapemits ari pamainstream regime yomuSouth Africa tichinogara kumusha. Asi chikuru ndocho kuti pane vanoda kudzokera dai hurumende yawa zvichemo zvavo.
Zvikuru zvavari kunyanyochema nazvo ndezvipi vashumba?
Zvimwe zvinosanganisirawo kuti munhu unogona kuva nezvunhu zvaanoda kuendesa kumusha kutanga mabhizimusi kana nhumbi dzake dzaagara anadzo. Asi zvinogozha chose kuti zvinhu izvi zviendeswe kumusha. Chechipiri ndichocho kuti ava muZimbabwe ngapavewo nerubatsiro gweraramo kungabva kuhurumende kuti munhu atange mhindu dzake ari muZimbabwe imomo. Chechitatu zvakusanganisira nyaya yevana vari muzvikoro muno muSouth Africa kuti paonekwe kuti zvingafambisiwa sei vakwanise kupinda muZimbabwe varambe vachiindirira mberi zvisina mhirizhonga kuchikoro chavo kana kuti zvisina vhiringo kuzvikoro zvavo. Ndezvimwewo zvezvunhu zvinofanira kutaugwa pane avo vanenge vachida kudzoka kumusha.
Kurudziro yenyu yochitiwo kudini kuzvizvarwa zveZimbabwe nepakamira zvino apa?
Asi chatinoda kukurudzira vanhu seZimbabwe Exiles Forum inyaya yekungoti vanhu vasari vara vasarega kuapplya mapemits. Izvi takanguvata zvitaura, asi kungosimbisisa zvakare kuti vanhu vasari vara 30 Juni isahosvika vanhu vachiti havana kuapplya, nokuti mutongo wedare redare unogona kuobuda after 30 Juni yacho. Saka zvinogona kuosiya vamwe vanhu vari pamhene.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zvininga weStudio 7. Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti vanhu vashoma vanoimba nebato riri kutonga reZANU-PF pamwe chete neZimbabwe Electoral Commission. Naizvozvo vanhu vane tarisiro yekuti bato reCitizens Coalition for Change rine mukana uye rinokwanisa kukunda musarudzo. Vachiti izvi ndizvo zvinokonzera kuti vanhu varambe vachikurudzira kana kushora zvimwe zvinenge zvichiitwa nebato iri.
Muno munyika munofa vakadzi 2500 gore negore vanenge vakazvitakura pavanenge vakunosungunuka 2500 vari kufa nokuti hamuna maternity clinic. Chipatara chikuru chemuZimbabwe chinonzi Salim Gabe chaimbonzi Harare Hospital ndochipatara chikuru muZimbabwe muno. Chine maternity theater 1 yakavakwa na Ian Smith 1977. Kuti tivake maternity theater zvinokosta $37,000 chete. One Land Cruiser inodrivewa nemapoliticians ezano inovaka maternity theater 10 kana 11. Saka zvatiri kutaura izvi tiri kubata kubatsirana kuti tikunde kuti tivahwine vachamisa. Saka kana tichivaudza kuti dai maita zvakati, dai maita zvakati, tikuvaudza nokuti tiri kuda kuti paitike chii. Paitike change, not kuti tinovavenga, not kuti tinovenga bato ravo. Aiwa, change haitike kana vanhu vechidiki vasina kuregistra kuvota. Between 2018 nezuva ranhasi 2.9 million vechidiki vakatena 18, but less than 100,000 have registered to vote according kumafigures atakapiwa senyika. Saka vamwe vese vechidika vanofanira kuregistra kuvota. Saka kana tichiti vachamisa ngavatungamire process yekuregistra kuvota, tikutaura nokuti tikuda kuti vahwine. Saka tinogoita munhu weZANU sei ini ndiri kutaura zvinoita kuti vahwine.
Matara nenyaya yezeki, munofungei namashandiro kana kuti nebasa riri kuitwa kana kuti rakaitwa nezeki?
Zeki vanhu vanofanira kuziva kuti zeki inoshanda basa rayo yakarerekera kuZANU-PF. Zeki izvezvo iri kufamba muHarare nemaitwa muHarare eZANU-PF ichiregistra vanhu vanenge vauya dhawa inenge ichifunga kuti ndeveZANU-PF. Zeki iri kuramba kuburitsa voters roll rinova ndiro gwaro rinoita kuti tizive kuti akaregistra kuvhota ndiani, asina kuregistra kuvhota ndiani, akaregistra kuvhota akavhota akaregistra kuti anogara kupi. Saka zeka haisi bato haisi institution inovimbika. Ndosaka tiri kuti ngatishande pamwe chete patinenge tichirodza pfungwa, tinenge tichirodza pfungwa kuti tikunde. Asi vanhu vakaona sekunge kutaura kwauri kuita kuti dai taita so, dai taita so, havadi kuzinzwa, tinongodyiwa. Zvinhu izvozvo zvikasachinja, tinongonodyiwa nezano. Hatidyiwe nokuti vanhu vavhotera zano, tinodyiwa nokuti zano ine chitsotsi chainoita. Saka tinofanira kutarisa muzvinhu zvese zvatinenge tichiita kuti chitsotsi ichi chisaitike, tinofanira kuita zvinhu negwara rakati kuti tikunde.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTCCC Muzvare Fadzai Mahere vakaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotambira pfungwa dzinobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvose zvinoda kuona shanduko munyika. Mubvunzo yatatumira kune vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vakaudza United Nations Security Council kuti kurwisana kuri kuitika muSudan hakufanhiri kuregwa kuchienderera mberi. Chibvumirano chokumbomira kurwisana chakaitwa pakati pevanorwisana chinopera manheru anhasi china. Hurumende yeZimbabwe inoti yakakwanisa kubudisa kubva muSudan zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana. Mukuziya nyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chapamusoro cheAfrica University Dr. Alexander Rusero kuti tinzwe maonero avo.
Hongu, chekutanga chakakosha ndechekutiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvanga zviri muguta reKhartoum munyika yeSudan zviri kunzi hazvisisiri panjodzi yakanyanya, asi zvakangokosha kuti dai ndege yavo yacho yasvika yafamba, zvakangokosha kuti tinozogutsikana kana vana vedu vezvizvarwa zvemuZimbabwe vachinge vasvika vari vapenyu.
Asiwo semasangano emuAfrica, ndinoramba ndichida kutsvaga vana African Union kanawo mamwe masangano akazvimirira, vari kuitawo here zvakakwana kuedza kupedza dambudziko rekuSudan iri zvachose?
Ndiri kuona sekunge boka reAfrican Union iro rinobatanidza nyika dzose dzemuAfrica riri kumashure paurongwa hwekuti pasi rose reAfrica pange pane runyararo. Nekuti tinoona kuti vanochizoita ivo zvekupindira kana pachinge paita mhirizhonga, asi kana zvinhu zvichinge zvakateramira hapana zvakanyanya zviri kuitwa kuti Afrika inge ine runyararo. Izvo zvinofambirana nedingindira ravo iro ravaiti mugore ra2020, futi dzose mabhomba ose anofanira kunge anyarara silencing began.
Zvomochiinongedzerawo muchikurudzira ndezvipi pamusoro pechimiro chiripo ichi?
Pakanyatsa kubatanidzwa misoro pamwe chete hurumende dzese, tisati tatombosvika kunyange kunana United Nations, tega pachedu seAfrica zvinogona kubudirira. Nekuti takaona kuti muna 2011 pakapatsanurana nyika yeSudani ichivambwawo ine yeSouth Sudani, vakaburikidza neurongwa hwakange hwagarwa pasi neAfrican Union kuti aiwa nyika idzi imbiri. Izvi zvakakwanisa kuti mhirizhonga ipere muSudani yairwiswana nekutsamhembe nevekumabhazuva.
Dr. Alexander Rusero vachitaura parunhare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevid Mugejo vanoti hurumende yakakwanisa kutengera zvizvarwa zveZimbabwe 40 nevasere matikiti endeke kuti vagone kuuya kumusha kubva kuSudan.
Pachi pamwe vaZulu, ndine dakudzoka kwamuri zvakare ndichikuzivisai kuti hurumende yedu yakwanisa kutenga matikiti 47 ezvizvarwa zvayo zvatakabudisa kubva kuSudan tichizviendesa kunyika yeSaudi Arabia. Saka tazobva tatenga matikedzo kuti abve ikoko achiuya kupi vachibva vauya kuno kumusha. Hatina kukwanisa kutenga matikedzo evanhu vese sezvo ndege dzichinetsa, asi vanhu vedu havo vapakanaka, havachisiri mumatambudziko ehondo. Saka first batch richasvika ritandora tatengera matiketsi. Takumhanya mhanya tichitsvaka mamwe matiketsi evamwe kuti vazotevera futi. Mukatarisa chero panga ari pane pfenyuro pese, nyika zhinji dziri kuti chiri kumushishi dziri kutotambudzika zvikuru kuti vobudisa sei zvizvarwa zvavo kubva kuSudani. Asi Zimbabwe haa yakwanisa kutobudisa zvizvarwa zvayo zvese zvava zviri kwakatandauka kuti zvizouya kumusha.
Munyori mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muzimlive.com, mapurisa anozivisa kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe makumi maviri nevatanhatu vakakuvara mutsaona mbiri dzakaitika nemusi wechipiri. Vatanhatu vakafa vakanga vari mumotikari yeToyota Hiace mumugwagwa wekwanyika Zaka neZuro chitatu. MuNewsday makare, vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvarefa dzaimahere vaenda kudare reHigh Court vachiramba mutongo wavakatemerwa uye kuwanikwa vaine mhosva yekuparadzira zvemanyepo. Muzvare maHere vakawanikwa vaine mhosva vakanzi vabhadhare faindi inoita $500 emadhora ekuAmerica. MuNewsday makare, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti makanzuro ekumaruwa anoita makumi mashanu nemaviri akatarisana nenzara huru, izvo zvakonzera kuti hurumende ipindire. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Vanhu vari muparlamendi yeBritain vaita zvakanaka zvisingaiti. Ndoda kukumbira variko vekuZimbabwe vari kuBritain ikoko kuti ngavanyore maposters, vanyore kuti munangagwa hatimbomudi kuno, wakavharira vana vasikala vasina mhosva, ivo vane mhosva vachingova panze. Hatidi vhele, hangasainda vhele asatomboinda kuBritain. Haini zvazvandikahlamadza ini kuti shuwa vanhu veBritain vagodana munangagwa nezvaanoita kudzvanyirira vanhu kudai, kutonga nedemo, kuvharira vanhu vasina mhosva vakaita sana vasikala. Saka izvo zvanoda kuti vasikala vadini vagare mujere kusvika rini vasina kutongwa? Vachazovatonga here? Zvakaoma veduwe. Vanhu vari kuBritain tokukumbirai munyore maposters kuti toda kuti vasikala vabude. Munangagwa hatimudi kuno, nodzvanyirira vanhu, hatidomudi kana nyangwe akadliwa unorambira, hadi kuita friend for elections.
Vanhu veZANU-PF, you think that you are unstoppable, you think that you are untouchable, muchitsikirira vanhu, muchisunga vanhu, muchishungurudza vanhu, but I am warning you, hani mukona zviitika muAfrica, hondo dziri kupera idzi. One day is going to happen in Zimbabwe. Vanhu vachamira vachati enough is enough, but people are angry enough to fight against you. I am warning you, mark my words, zvichapera, otherwise ndimi muchamhanya mugotiza nyika. Tasai Russia yakadherera Ukraine ikatanzi 3 days tete vapedza, but ava makore mangani nawo achikundikana kuti vapedzerane neUkraine. Same like us, not derera, but one day we will attack back.
Vana vawandi misi iko apo parisi iko pastudio zviri kudinihazvo. Ifambai nadzo nhau dzechokwadi dzi, fambai nadzo. Tinokutendai chiwane kuti udza chokwadi kwenyu. Nokutendai vese vari paredhiyo kuti munogona. Haiwa, ini zvikuru zvangu ndinongoda kufarisa vabereki vangu pamberi mbapo, nehanzvanzi dzangu, nevamina vangu, nevana vangu, nemhuri yangu. Ndini shumba pamwe nezapo. Vakadini vana vawande.
Muri sei paStudio 7 apo? PaStudio 7 tanotakuda kwashe ndiri pamasvingo apa, ndinotaura nhau yamunangagwa kuti hei, watuura yenge nzara mnanga kwa watuura yenge nzara ngabo wata misa wamputo nga nyika hii nyika hii nyika kutu umbutu kwa umbutu nga wakurela kape bachigara ampa umweni tatoja jimkuna nga apindi mkumana nga apindi 2023 shumese nga apindi.
Alo alo makadiko pa studio 7 hapo makadiko yini zinoita brajo brajo jola makoto zendri pa Botswana hapa kembo mwakadi asikazvinye pera achitaura nyaya yekuti madzishe vanhu vanofanira kudidi musabhuku vanofanira kuita zvakati ini handikuudzi nhema ini sabhuku kana anenge abhaiza achida kuita zvekutamba nevhoti yangu tichakonana totogara tataura tokonana zvisingaiti handidzokeri kumashure panyaya yevhoti yangu gore rino ticharovana nemunhu kusvika zvinhu zvanaka handina munhu anoita zvokutamba nevhoti yangu gore rino ndichada kuzviona izvozvo kujaidziwa tava nenguva tichivajaidza vanhu ava vachiba mavhoti edu vachiita zvokutamba navo vachidii gore rino tichaona pazvinosvika toda kuona zvinosvika kupi gwendo rino hatidi zvokutaneta nekujaidza vanhu vachitamba nemavhoti edu atinenge tavota gwendo rino vhoti yangu ndoichengetedza kusvika zvinhu zvanaka tatenda.
Ndinoda kupindura murume akataura achiti tikara ngaregere uyu unengi avigwe karafire akasavigwa kara abudi mujeri avo vari kuti mwana wavo havamuvigi kana sikara asati abuda mujeri saka iwe dai ari mwana wako wainzwa sei kuti munhu akauraya mwana wako ari kufamba panze ari kufamba handiti ariwaora arimbo muchisaki akangoiswa uko achinzi naitikara ngaagare mujere kuti uyu asavigwe ini ndinosapota kuti vekwa ari ngavaomese vasambomurige kusvikira uyu wakauraya ari asungwa aiswa mujere ngaapinde mujere agare nanasikara.
Yavo babavo vanotaure zvekuti chamisafa yakatonge nyika babavo zvekuti kwai ana muhadhi ado kutonga ananhinga ado kutonga ngezvekwavo izvenyika haisiye ZANU-PF haisiye kuti kwa nyika ngeyamunangagwa kana vachiti vanozvikwanisa ngavai kuinbox kwangu nditaure navo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri weNational Security Council yehurumende yeAmerica vaJohn Kirby vanoti hurumende yavaBiden inotambira mashoko akataurwa nemutungamiri weChina vaXi Jinping ekuti vanoda kukokera hurukuro dzenyaya yekurwisana kweRussia neUkraine kuti pave nerunyararo pakati penyika mbiri idzi. VaXi Jinping vakataura izvi mushure mehurukuro dzavakaita nezuro chitatu padandemutande nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.